Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakasvika patakanga tichiita miting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha. Vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni ndio vatinozai pana pachiti nechikero vachiramba kuti hatiri kubva pano chikipapo kuti vagare vomuno. Aipazvo uyu musangano weTCC wakazikanwa namapurisa saka imoto ichii hatiwi pamusangano peizvanza. Zvinhu zvinoda kuzva zvamunotaura.
Bato rinopikisare Citizens Coalition for Change ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira Reforever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ moto yekukanganisa musangano waro kubhikita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzebato rinopikisare Citizens Coalition for Change mudunhu remasvingo dziri kupomera sangano rinoti rinoshanda rakazvimirira Reforever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa kuitwa kwemusangano waro wekutsvaga vamiriri musarudzo dzegore rino wakaitirwa panzvimbo yezvitoro zvekwamukore kuwodhi 8 kubhikita nezuro. Sangano refaz rinonzi nevamwe nderevasori uye rinotsigira pamwe nekushanda nebato rinotonga rezano PF. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Izvi zvakaitika panguva iyo vamwe vagari vemumaruwa mudunhu remasvingo vari kupomera sangano rimwe chete iri mhosva yekufamba mumaraini vachitora mazita evanhu vose vava nemakore makumi masere kana kudarika vakanyoresa kuvhota vachivatyidzira kuti vavhotere bato rinotonga pasarudzo dziriko muna Nyamavhuvhu wegore rino. Nhengo dzeTCC dzinoti vechidiki veFAZ vaitungamirwa nevakuru vavo vakumbira iziki pamwe chete navaibvun kotora vakasvika pamusangano uyu vakabudisa mishina yavo yekurekodha zvaiitika vachiti vabva kuFAZ uye vanotenderwa kupinda misangano yose. Imwe nhengo yeTCC yaiva pamusangano uyu vataurai mukore vati nhengo dzeFAZ dzakakumbirwa kuti dzibve pamusangano uyu asi dzakaramba dzikatanga kuita mheremhere kusvika vazochinja pekuitira musangano uyu.
Chokwadi kuti FAZ yakavhiringidza musangano kana kuti wandingati an internal process yeTCC yaiitirwa kuward 8 Bikita South pamukore business center musi wa21 May. Vanhu veFAZ vakauya paiitwa musangano weTCC vachiti hatibvi pano toda kunzwa kuti muchataura zvechii nokuti isu tine masimba okuti hapana patinotadza kupinda.
Ngoye komiti iri kutungamirira kusarudzwa kwenhengo dzeCCC yaifambisa basa pachirongwa ichi vaJefferson Chitando vatenda kuti sangano reFAZ rakavhiringidza musangano wavo apo vaita chirongwa chekupeta kusarudzwa kwenhengo dzichamirira bata ravo munzvimbo dzemakanzuru pamwe chete neparamende.
Vakasvika patakanga tichiita miting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha. Vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni ndio vatinozai pana pachiti nechikero vachiramba kuti hatiri kubva pano chikipapo kuti vagare vomuno. Aipazvo uyu musangano weTCC wakazikanwa namapurisa saka imoto ichii hatiwi pamusangano peizvanza. Zvinhu zvinhu zvinoda kuzva zvamunotaura.
Mumwe wevakuru veFAZ ari kupomerwa mhosva iyi vagotora varamba kuti vakanganisa musangano uyu vachiti vaigovo pazvitoro panova pakaitirwa musangano uyu.
Aiwa hatiiti zvinhu zvakadaro asi kuti tinenge titongoripo generally it's a business center haisi nzvimbo yekuti iward center or whatever it's a business center generally business center saka titaitongofambirawo zvedu pabusiness center though we are under FAZ of course torina nguva yekuita izvozvo because hatitotenderwi kuinda kuya zvinhu zvakadaro.
Vagari vemunzvimbo dzakaita sekwagutu Bikita Zaka nechiredzi vari kusangano reFAZ rakasarudza vashandi varo watatu muwadi yega yega awarufamba mara ini mawa chitora mazitai wanu wose wakanyoresa kufuota wangwagata sabatale ntisha wekwa basura kwa kutu wanuti isishukuchukura kwa zero zewa gari wekumaruwa awanufanda kusaru za watunga mire waruda pasina kumanikizwa
wakuma nane masika na wefazi ala varikufamba village by village vachizounganidza ma village members vachivaudza iyo kuti vota yenyu zvamakazungukuka kuti musangano kachiwa tinosangana sani PF kachiwa tinosangana zvinova izvo zvakonzeresa even commotion maraini vabereka vachanzwisisa kuti vodi
vanhu avarutyidzira vechidiki pamwechete nevabereki kuti vakavhotera mapato anopikisa vachasangana nemhirizhonga yakasimba inodarika yakamboitika mukore ra2008 nekudaro vanofanira kuvhotera bato rinotonga vakafanira kubata chigaro chemutauriro weTCC mumasvingo vadirekita ramba vasoropodza izvi vachiti fadza haifaniri kuvavhiringidza zvirongwa zvavo pamwe nekutyidzira vagari kumaruwa
TCC hatikugara nokupindura leader fadza maintainer president emusangano wedu wedigitalization zvakashata mumwe namengwate zvekubato ravo chikunzunzo zvati handipindiri vaiadze oso kamihini kuzunzo ekriposi haizi handitine navo zvakaita vakatikirovaira zvikurusa
hatina kukwanisa kuwana divi remutungamiriri wefazi munyika vaota tafumanei sezvo nharembozha yavo iri kunzi haichashandi sasigaro webato rezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyungwa vati havatauri pamusoro pezviitiko zvesangano refazi vachiti isangano rakazvimiririra sangano refazi ndiro rakatungamirira sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vachamirira bato rezanupf musarudzo dzegore rino asi vakawanda mubato iri vanonzi havasi kufara nemabatirwo akaitwa basa nesangano vachipomerwa mhosva yekudzika vanhu muzvinzvimbo vachisiya vakasarudzwa nevanhu izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora nezvematongerwo enyika zvinogona kuita kuti bato riri kutonga risavhoterwe zvine mutsindo mune dzimwe nzvimbo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godwin Timba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vasimuka nhasi vakananga kuEgypt uko vanonzi vakokwa nemumwe wavo mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Fattah el-Sisi. Bepanhau reHerald rinoti rwendo rwavaMunangagwa kuEgypt riri kusanganawo nemusangano wakakosha weAfrican Development Bank kana kuti AFDB Summit uchaitirwa kunzvimbo yekutandarira yeSharm el-Sheikh kwakare kuEgypt. Uko vanonzi vaMunangagwa vachaita musangano nevamiriri venyika pamwe nemasangano vakakweretwa neZimbabwe seurongwa hwenyika hwekuedza kupedza kubhadhara zvikwereto zvayo. Musangano webhengi guru remuAfrica uyu unonzi watanga nhasi uye uri kupera nemusi wechishanu svondo rino. Svondo rapera, hurumende yakaita mumwe musangano uri pamusoro pezvikwereto zveZimbabwe uyo wakapindwa nemutungamiri weAFDB Dr. Akwin Adesina pamwe nevaimbo vemutungamiri weMozambique vaJoaquim Chissano ava vari kutungamira muhurukuro dzekuti Zimbabwe igadzirise zvikwereto zvayo. Sangano reUNICEF richishanda nemapazi ehurumende anotireva shandi nemagariro akanaka evanhu pamwe neremukati menyika kuburikidza nehofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General's Office vari kufamba mumisha yekumaruwa vachibatsira kusimudzira kuti vanhu kunyanya vechidiki vari kunzvimbo dziri kure vava nemagwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificate. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zvinogona kushamisa kuti kune vanhu vanozvarwa vokura kusvika pakuita vana nevazukuru vasina kuwana magwaro ekuzvarwa kana anoratidza kuti ndovanani, asi izvo zvinowanikwa kunyanya kumaruwa akawanda emunyika kusanganisira kucholocho mudunhu rematevelen north. Mbuya Margaret Marandure Nyati, ava vane makore makumi manomwe nemana ekuberekwa vanogara kumvundlana kana kuti ward 13 pedyo necholocho center uye vanoshanda sadamba nevana kana kuti child care worker vachishanda pasi pebazi rekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe rebasa ravo nderekubatsira kuti vana vasina magwaro ekuzvarwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana kusanganisira kupesana kwevabereki muwanano vawane magwaro aya.
Vana vanenge vadhampa vabva kusouthi nekudhaura apu dampu vana vano dampu wa muno vana kwa ya basu wangu ndo wana utobatila pane nerera nenga kasi kwa complete asina wabiriki tobatila vosu vana wano tambula
ama isma ngele ndebele au vana makure makumi mashano ikubere kwa vano garamumusha we FC ni mcholocho uye vano shanda osa child care worker vano famba wachikuru zira weru jinji kutuwa tuarese vana kunyanya magware kuzarwa Simenguwa, wano teta zokusika pamisha ya wano zizua, inenge ni wanasi na magwaru aya, uye wano ti, kune wamwe wabiriki wano ratiza kusada. Ama indewele wano ti, mukitabasa rao, dambuzi kukurula wano sangana naro, ndere kuti wano famba mituni ya kareba, vasi na zufambiso. Mbuya marandure, wano tsinira.
Tinoda transport, kapuwa mabaskoro kufamba paduze, ne mota, zokuinda kure. Transport ndi atochema nayo. Ne training yokuti vachava ningi vachipinda vazive kuti basa rakanangana nei.
Vanicholas Maposa ndemumwe mugari wekumuchina kana kuti ward 10 uko kunogara vanhu verudzi rwechisan chinove chinhano makiromita makumi maviri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwecholocho center. Vanofara kuti vana nevamwe vanhu vemunzvimbo iyi vari kuwaniswawo magwaro ekuzvarwa. Taedza kubata vaHenry Machiri, mukuru webazi raregistrar general, asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Hatinawo kukwanisa kubata vekumahofisi eUNICEF munyika kuti tinzwe kuti chirongwa ichi chiri kufamba zvakadii. Asi mafigiro akabva kumahofisi ebazi remagariro evanhu akanaka ari mucholocho anoratidza kuti pane vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu vanopfuura zviuru zvitatu nemazana mashanu nemakumi mana 3542 vakawana magwaro ekuberekwa kana kuti birth certificate kekutanga uye vanhu mazana matanhatu vapfuura makore gumi nematanhatu vakawana magwaro kekutanga. Nzvimbo yecholocho nedzimwe mumatunhu ematevereland nemidlands dzine vanhu vane chitsama vasina magwaro nekudawo kwenhoroondo yegukura hundi. UNICEF iri kubatsira hurumende nechirongwa ichi nerubatsiro rwakabva kuhurumende yesweden rwemari inosvika madhora mamiriyoni mashanu emari yekuamerica iyo iri kushandiswa mukutsigira mabasa emadamba nevana kana kuti child care workers nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Chirongwa ichi chiri kuitwawo kubikita chimanimani nechipinge mukubatsira vakarasikirwa nemagwaro avo panguva yemafashamu yecyclone Idai. Ndakamirira Studio 7 pacholocho center ndini Kudzanai Musengi.
Kunyangwe hazvo mapato ari kurwisana muSudan akanyorerana chibvumirano chekumbomisa kurwisana nemusi wemugovera kuSaudi Arabia kuitira kuti masangano anopa rubatsiro zvikuru rubatsiro rwechikafu akwanise kufamba munyika iyi achigovera rubatsiro. Hondo inonzi ichiri kuenderera mberi. Nhumwa dzinobva kumapoka maviri ari kurwisana anoti emauto enyika nechikwata cheRapid Support Forces dzakabvumirana pamusangano wakaitwa muSaudi Arabia svondo rapera kuti vambomisa hondo kwevhiki, asi chibvumirano ichi chatadza kuremekedzwa. Saudi Arabia yakabatana neAmerica mukuedza kuyananisa mapato maviri aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuPretoria muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Hondo iri mukati menyika yeSudan iri pakati pemauto enyika iyi nemamwe mauto ari kudaidzwa nezita rekuti Rapid Support Forces yanzi imbomira kwechinguvana ichiitirwa kuti vanhu vagone kuunzirwa chikafu uye zvimwe zvakakanganisikwa zvakaita sezveutano uye nemvura nezvimwe zvakadaro mumadhorobha zvigone kudzoserwa mukupuhwa vanhu.
Mungati hondo iyi iri kubata sei vagari veimomo muSudan?
Hondo iyi ihondo yakanganisa ugaro hwevanhu nenzira dzakawanda kusanganisira kubvisa vanhu pavanga vagere zvingadaro vachienda kune dzimwe nzvimbo dzeSudan kusina hondo kana kuti vachitobuda munyika yeSudan iri kunzi kunyika yeEgypt ndokwanyanya kuenda vanhu vakawanda vari kupotera vachitiza hondo iri muSudan. Zviri kunzo pafiwa kusvika pazuva ranhasi nevanhu vanodarika mazana manomwe uye kwakakuvara vanhu vanodarika zviuru zvishanu. Kureva kuti hondo iyi ihondo yakanganisa zvakawanda mukati memagariro evanhu vamwewo vakabvunzwa pamusoro penyaya yehondo iyi zvizvarwa zvemusudan zviri kuti zvaneta nehondo iyi nokuda kwekuti ugaro wemhuri uri kukanganisika vari kutiwo upenyu semaziro avaihuita hondo isati yatanga hwakakanganisika kungava kuti vanhu vari kuenda kumabasa kungava kuti vanhu vari kuita izvo zvaiva pararamo zvinhu zvisaitiki nokuda kwehondo yaitika saka zvatiri kuona ndizvozvo zvekuti hondo yakanganisa zvakawanda mukati menyika yeSudan yakanganisa ugaro hwevanhu
nyika dzakadai seZimbabwe dzingadzidzei pahondo iyi yatiri kuona iri kuitika muSudan
nyika dzakaita seZimbabwe nedzimwewo nyika dzine runyararo pari zvino dzinoda kuti dzidzidze kuti hondo hachisi chinhu chakanaka vanhu vanoda kuti vagarisane murunyararo vagarisane nenzira inoita kuti runyararo rwuripo rusakanganisike muZimbabwe tiri kuona takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzi chimwe chiitiko chinogona kuti vanhu vasawirirane chiitiko chinogona kuti pagone kumuka kuwirirana naizvozvo chandingade kukurudzira muZimbabwe mapato ose zvavo kusanganisa nehurumende yeZimbabwe ndechekuti ngapaitwe zvinhu zvinoite kuti runyararo rwuripo rwukanganisike
vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa vari parunare kwakare kuSouth Africa naMavelas Musanganya wewe Studio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza mhuka muKenya veSave the Elephants, sangano rekuBritain rinobatsira kuchengetedzwa kwenzou muKenya, vari kushandisa nyuchi kudzinga nzou kuti dzisaparadze zvirimwa zvevarimi munyika iyi. Mikoko yenyuchi idzi inobatsirawo zvakare kuwanisa varimi ava mari kubva muhuchi nenamo. VaTim Scott vanomirira South Carolina mudare reSenate muAmerica vari vebato rinopikisa reRepublican Party uye varivo seneta wechitema webato iri vega vazivisa nhasi kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Vanhu makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vanonzi vafa nechirwere chekorera munyika kubva zvachatanga muna kukadzi gore rino kusvika pari zvino uye huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chemanyoka ichi hunonzi huri kukwira zuva nezuva apo chirwere ichi chichinzi chave kupararira kumaruva. Izvi zvinoteverawo kufa kwevanhu vatatu svondo rapera kwachirau mudunhu diki rezvimba kumashanaland west. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti svondo rakapera chete vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi maviri vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera. Huwandu hunodarika mamwe mavhiki ose kubva zvatanga chirwere ichi kubva musi wa12 kukadzi gore rino. Vanhu makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechishanu svondo rapera oga. Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti kunyange huwandu hwakakwira svondo rapera hazvisati zvasvika pakaitisisa. VaMujiri vanoti vave kudzidzisa vagari vose kusanganisira nevekumaruwa nezvinodikanwa kudzivirira chirwere ichi.
Urongwa hwedu hweministry tine maprovincial medical directors nemadisi medical officers nemahealth promotion officers vari on the ground kudzidzisa vanhu kuti chirwere ichi chinonii
amai Maud kana vasvika vekwazvimba vanoti vari kupiwa chenjedzo yekuti vasamhoresane zvekubatana maoko kusaitira tsvina pese pese uye kuti vawanze utsanana pamvura yekunwa nezvekudya.
Chirwere chekorera chinonzi chave kuwanikwa kumaruwa uko chinonzi chakauraya vanhu vatatu kwachirawo svondo rapera vamwe vanomwe vachinzi vari kurapwa vari panzvimbo yakachengetedzeka pachirawo hall. Vagari vekwachirawo vanoti vanofunga kuti chirwere ichi chakaunzwa nevatendi vechechi yejohani masowe avo vavanoti havabvumirwe nechitendero chavo kuendesa varwere kunorapwa kuchipatara sekutaura kwaamai Sinodhi yaChirawu. Asi mukuru wechechi yejohani masowe uko kwakafira munhu wekutanga nechirwere chekorera mudunhu rekwaChirawu vajustin Sitole vanoti kuenda kunorapwa kuchipatara isarudzo inoitwa nemutendi pasina kumanikidzwa. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti muHarare zvinhu zvakagadzikana sezvo vanhu vari kuita vashoma munzvimbo dziri kurapwa varwere vekorera dzakaita seBeatrice Road Infection Hospitals iyo inonyanyozivikanwa nerekuti paNazareth. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reworking group on health vaitai Rusike vanoti chirwere chekorera chave kupararira kumaruwa nekuda kwekufambidzana kwevanhu vachibvakachirana uyewo vanhu vave kungotengesera pese pese nekuda kwenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Vanosike vanoti zvibhorani zvinogara zvakafa izvo zvinomanikidza kuti vagari vatsvake mvura munzvimbo dzisina kuchena.
Touyawo zvekare dzimwe nguva zvibhorani zvinofa kana kupira mvura. Vanhu vozenge zvakare vaakunochera mvura kumifuku, dzimwe nguva chinochera mvura isina kunyatsochena, isina kunyatsochengetedzwa kumatsime aya asina kuchengetedzwa zvakanaka. Izvo zvinogona zvekare kuvaisawo panjodzi. Saka zvoreva izvo kuti mabasa edzidziso kunyanya takatarisana nyaya yeutsanana zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti anga achisumudzirwa nekumaruva kwese nekuda kwekuti korera haisi kuwanika mudhorobha chete iye zvinezvi yapararira nekumamisha.
Panyaya yemakereke asingabvumire nhengo dzavo kuenda kuchipatara vanosvike vanoti hurumende inofanirwa kutaurana nevakuru vemakereke aya kuti vaone kukosha kwekurapwa kana varwara uye kugara pakachena.
Tinoona kuti dzimwe nguva tine vamwe vaya vanopinda makereke aya asingabvumidze kuti vange vachienda kumakirinika kunorapwa. Zvinenge zvakakosha kuti hurumende inge ichiita hurukuro nemisangano nevakuru vemakereke ivavo ichiedza kuvakurudzira kukosha kwekuti kana vachinge vasangana nedambudziko ringave remudumbu vange vachiendawo kupi kumakirinika vachinorapwa. Uye pavanoitira magungano avo emakereke paya pange pachigadziriswawo nyaya dzezvimbuzi, nyaya dzekugeza maoko nenyaya dzemvura.
Pane zvino vanhu vanosvika churu chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 vari kurapwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira mhuri kuti dzikurumidze kuendesa vadikani vadzo, zvikuru vana vari pasi pemakore mashanu, kuzvipatara kana zvaonekwa kuti vari kupisa muviri zvakapfuurikidza. Nyanzvi idzi dzinoti kupisa kwomuviri uku kunogona kuzokonzera kugwina-gwina nekuita sekunge munhu avhiringika pfungwa, izvo zvinozokonzeresa kurasikirwa kweupenyu. Kudonha kana kugwina kwemunhu uku kunokonzerwa nechirwere chepfari kana kuti epilepsy. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kana muviri ukapisisa zvakanyanya, uropi hwemunhu hunoguma hwave kuroverana mudehenya remusoro.
Kana mwana ukaona kugwina temperature yachikwira zvotadza kuti urwere hwacho hwatidzike hwatinyanye, tinokurudzira kuti mumhanye nemwana kuchipatara nekukurumbidza, nokuti macerebral convulsions akanonokerwa kuitika. Brain dzemwana dzinochirovera mumusoro imomo, zvinoita kuti atinoti pressure yemumusoro ikwire zvakare. Kana pressure yemumusoro yakwira, zvichatanga kukonzera kuti mwana iyeye aite maproblems. Anokwanisa kuguma aita kana maproblems akaita sana cerebral palsy, anokwanisa kuguma aita cabbage, inoda kuti brain dzakanganisika nekuti manonoka kuendesa mwana kuchipatara. Temperature ichikwira, brain dzichikuvara.
Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti vabereki ngavasavhunduka kana vaona mwana achigwina-gwina, asi kuti vamhanye naye kuchipatara.
Tinoona zvakare kuti mukanyanya kunonokesa zvakare kuendesa mwana kuchipatara, akatadza kurapwa nenguva, mwana anokwanisa kuguma ashayika nekuda kwemafibro convulsions kana nekugwina-gwina kwanenge achiita ikoko. Saka mukaona mwana uyu akugwina-gwina aine flu kana chikosoro kana chichaya kana mudumbu, temperature yakakwira, timhanyai naye kuchipatara nokuti zvinenge zvichitadza kuti urwere hwake hwatidzikei zvakanyanya. Saka musavhunduke, musati mamhepo, musamhanya naye kun'anga kana kumaprofita. Mhanyai nemwana kuchipatara mukaona mwana anga agwina-gwina, zvinobatsira kuti akwanise kuwana rubatsiro nekukurumbidza, apore nekukurumbidza.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vanotungamirira sangano reZimbabwe National Practitioners Association vanoti vanosangana nevarapwa vane dambudziko iri vakawanda, uye vanokurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dziendese varwere ava kuzvipatara kana vapedza kuvashandira.
Chirwere ichi chinonzi zerasichi tinochiziva, vamwe vanochitaura nepakawanda, chakafanana neanonzi mafits kuti munhu anongogwina-gwina. Vamwe vanototi tsviyo, tinotochirapa zvakanyanyisa. Wozi ukapisa stereki miri unogona kuita machances ekugwina. Icho chinorapika asiri dangerous, nekuti chinoda nyanzvi dzinonyatsoziva mushonga. Saka n'anga nemaprofita tovakurudzira kuti vakaita zvavanenge vaita kunga vaendese munhu kuchipatara, kuti vazhinji vanoshaya nacho.
Asi mazvikokota munyaya dzezveutano nemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti hongu matenda ose ane tsanangudzo pakurapwa nenzira dzechirungu, asi kune mamhepo anovhiringidza utano hwevarapwa ivava.
Zvinoitika kuti kana munhu asina nhoroondo kana history yemaseizures, hongu anokangoita maseizures kana tipari togona kutoita wese kana even kana kufa. Aita pfari idzodzo, asi kazhinji-zhinji zvinowanzoitika izvi kana aine chivanhu chinenge chaitika. Tiriko chivanhu chokuti munhu anogona kukanganiswa nemweya yakaipa, asi zvogova nebiological interpretation.
Chiremba vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Chinoi mudare reparamende Dr. Peter Mataruse vapawo pfungwa dzavo maringe nezvedenda iri.
Gwina-gwina, saka vanenge vamuona vachigwina kana vatofa hazvioneki papostmortem. Vangoonekwa kuti vakafa neasphyxiation yekuti vaishota oxygen malungs acho nemagams nechizvire zviri bluu zviri deoxygenated. But kuti uchiri akafa nemaseizures afa very difficult to detect. Seizures muvana vazhinji inovadza kukonzerwa netemperature.
Ongororo yakaitwa nesangano reEpilepsy Support Foundation of Zimbabwe mugore ra2014 yakaburutsa kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu 500,000 vanorarama nedenda reepilepsy munyika. Gore negore nyika dzinopembera zuva reInternational Epilepsy Day musi wa2 kukadzi, uye sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu mamiriyoni makumi mashanu 50 million vanorarama nedenda iri pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimitsi.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8 PM manheru, apo tiri kutarisa nezvemamiriro eupfumi hwenyika pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu. Pangove yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa kuti hurumende yavo ichatora matanho ose anokodzera ekudzivirira mutengi. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCCC ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa musangano waro kubhikita neZuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosimuka munyika vakananga kuEgypt, uko vachanopinda musangano weAfrican Development Bank. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu. Anokuonika yane mufaro semazuwa ose. Njini wenyu Jonga Kandemiri. Ndokusemi na Gifts Duwe.
Soku izika atisenda bagu VOA Ndebele.